manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22 2025 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Zuva iri rinoremekedza vaimbori mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekucherechedza mabasa evechidiki mukusimudzira nyika. Musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo wakaunganidza vechidiki vakawanda asi vanopikisa vachiti zuva iri riri kushandiswa zvisizvo nekuti vebato riri kutonga ndivo chete vanoungana vachironga zvebato ravo zvisinei neruzhinji rwevechidiki. Mukuzeya nezvezuva iri tabata mumwe wechidiki mubato rezanu PF vaSnowball Tongogara kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakatikoshera zvaizvo. Izuva rinongotisangaridza kuti vana veZimbabwe tisu vechidiki tine ramangwana tisu tofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana redu tange rakamira sei. We define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru ratinogara ratinokurukura zvemingamupinyi zvatingava tichisangana nazvo mamwe masolutions atingaiti kuitira kuti tipedze matambudziko atinosangana nawo.
Vamunagagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka madrugs mitoriro nezvimwe zvakawanda wanda. Imi matambudziko amungade kunongedzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Tanoenderana nenyaya yekushaikwa kwamabasa, tinoenderana nenyaya dzinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kunyanya kusanganikwa nazvo nevechidiki.
Kurudziro yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizens kuti tisiya zvemadrugs so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba muna ndakagwa ri kutaura zve2030 leave no one and no place behind. But madrugs akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndo nyaya yatinoramba tichikukura isu vechidiki nenyaya yemabasa tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika zvii zvingaitwe kuwanisa mangwana edu. Tichikurudzirana kuti tinge tichiziva mabasa emaoko anga mabasa ekuvaka mabasa ekukwinisa makapenzi ekuita plumping so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dzakanaka.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki muzanu PF vaSnowball Tongogara vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarevekera, tabatawo mumwe wevechidiki ari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwaShe John kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva iri rinotofanirwa kunzi kuungudza kwemazinyika, kuungudza kwevechidiki, nekuti zuva rekuti tinofanira kunge tichingochema senda ridaro, nekuti zuva rakatongoiswa parutivi. Ndokusaka maona isu vechidiki tatongoripo zita rekuti kuungudza kwevechidiki. Naizvozvo ini ndiri mutungamiri wechidiki ari kutungamirira macitizen citizen movement. Chakutsanangurai ipapo muchaona kuti vabereki vedu havasi kuenda kumabasa kwemazinyika. Isu vacho vechidiki hatisi kuenda kumabasa. Mukacherechedza muchaona kuti 95% yevechidiki haisi kuenda kumabasa. Vakaenda kumayunivhesiti, nevari kuenda kumayunivhesiti pari zvino havachawani magrants achaingonzwa nekuziva achipiwa vechidiki vanenge vari kumayunivhesiti. Hazvichaitike izvozvo mukomasi. Vechidiki vazowanirawo kamari kadiki diki zvako kekuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti, vatengesewa misika nevabereki vavo vatengesa madomasi nemavegetables kuti vanavo vaende kumayunivhesiti. Havachakwanisi kuti vawane chekuita.
Saka chekupemberera apa ndechipi mukoma?
Zuva iri hapana mhemberero, hapana chekupemberera. Ipapo ndichida kuti ndiendele mberi. Muchaona kuti vana vasikana vechidiki pane abuse iri kuitika, yekuti vaakuroorwa vachiri vadiki. Vamwe vacho varitadza kupedza chikoro vaakupinda munyaya dzemadrugs. Muri kuona paakusanganisa nyaya dzekuabhuiswa kwemadrugs mukoma. Iri nyaya yei yekuti hakuna chekuita kune vachidiki vanenge vabva zera.
Manzwa zvakataurwa navamunangagwa nezuro izvo. Imi muri kuitawo zvipi kuchinja upenyu hwenyu sevechidiki?
Zvinotidzosera pane effort yeve yakaitwa nevechidiki musi wa23 August 2023. Vechidiki vakaita effort yekusarudza mutungamiriri wavo ane vision, advocate Nelson Chamisa. Asi muchaona kuti sarudzo iyi hadzina kubuda zvakanaka mushure mekunge vhoti yevechidiki yarobwa naiwo madhara edu aya. Atinoti iweko zvino zvavakufanira kunge vari pamudyadigere, but muchaona kuti varamba vari pamudyandimire.
Mumwe wevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwashe John, vachitaura vari parunhare kuHarare. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change, MDC, inotungamirirwa navaDouglas Ngonzora, rinoti kunyange hazvo vachiteedzera zuva iri, riri kutora zuva iri semukana wevechidiki mubato iri kuti vapikise kusvetwa simba kwavari kuitwa nezvematongerwo enyika. Mugwaro rakaburitswa nemutungamiri wevechidiki veMDC, Letubuhle Ndlovu, vakati bato ravo rinoshoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwevechidiki vachishandiswa kuita mhirizhonga senzira yekuchengetedza simba rezvematongerwo enyika mukutonga. Vakatiwo vanodawo kuti vechidiki vawanirwe mabasa nekupiwa mikana yekutanga mabhizinesi. Vakakurudzirawo shanduko inoita kuti vechidiki vaonekwe semisimboti yebudiriro. Vanoongorora nyaya dzevanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vanokurumbidza danho rakatorwa nehurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona rekumisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu, zvichitevera tsaona yemumugwagwa yakauraya vanhu 25 uye kukuvara kwakanyanya kune vamwe vakawanda. Mumashoko avo vamona vakati kambani yeUrban Connect yange isiri kutevedzera mitemo yezvekufambiswa kwemabasa mumigwagwa, izvo zvapa kuti vatore danho rekumisa mabhazi aya kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, kuti tinzwe maonero avo.
Kwadi hurumende yatora danho rakanaka, asi kana tikatarisa masure uko akonjera ndiani? Anopa route authority ndiani? Anocheka kuti mota ina mapepa akakwana ndiani? Zvese izvi zvinobva mubira rehurumende. Kureva kuti Ministry of Transport haina kunyatsoita basa rayo zvakanaka, nekuti kana bhazi riva risina passenger insurance, mutemo weRoad Motor Transportation Act unoti mota isati yapinda mumugwagwa inofa hunge ina mapepa ese. Zvakare mapepa ese aya anoongororwa Ministry of Transport, kozoongororwa neMinistry of Home Affairs. Saka kureva kuti maministri maviri aya haana kunyatsoita basa ravo zvakanaka. Mukatarisa kuti bhazi ringabva kukaribva richinosvika kuBedbridge, imo munzira manazara mapurisa, risingatarisi mapepa, kureva kuti ndivo vachitanganisira vakuru papapa.
Danho iri rinobatsira zvakadii takamboona richiitwa zvakare kumashure uku?
Bhazi yakamboitika mashure takambozvitaura, zvinogona kubatsira apo nepapa patirambi. Asi kubatsira kwazvo zvinotibatsira nenzira yakanaka, kuti kana kana munhu akambopiwa chenge dzeitiko chamari watabva kufamba zvakanaka sekusasenda hunde zvinobadzira asi chimwe chatakazvionawo zvakare ndezvekuti mukasasenda Mr. A tikasangwarayo Mr. A mabhazi atawaisa kuti anogona kuvatera mabhazi atawaisa kuna Mr. B kareita kuna Mr. C saka isu tasasenda Mr. A akatora mabhazi atakaisa kuna Mr. B saka neimwe nzira suspension yada tichinyatsotarisa zvaona kuti yanyatsouya namazvo here zvokati kana munhu asuspendwa ngaasuspendi achigadzirine zvakare iye here mune ichimuongorora
kurudziro yenyu yochiti kudini
kurudziro yandingangopa ndeyekuti hurumende kana itaura nezvemutemo ngauteveze zvakare mutemo watiitaura ngauregere kuti asaonedzemutemo watingati tisu ianimal farm arena
pakati animal farm apo vamakiwa papatsanurei vateereri vanzwisise
kana ndichiti animal farm arena mutemo unenge uri kutevedzerwa kuna vamwe kune vamwe usingatevedzerwe zvakare kana tichitaura panyaya iyoyi hurumende ngaedze kuinzenza mastakeholders anenge ari pasi rangarirai kuti isusu mapasenja tiri pasi pano tiri kunyatsoona zvose zviri kuitika minista anotezengouya kana tachinge taita njodzi asi minista nehurumende vakatinzenza isu tiri pano pasi tinovataurira chokwadi
avo vanga vari munyori mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vapaul makiwa vachitaura vari parunhare kuHarare. Mwedzi uno wakukadzi mwedzi unocherechedzwa nhoroondo yevanhu vatema muamerica. Mutungamiri weamerica vadonald trump vakaita mapiko kumuzinda wavo wewhite house nechina manheru richivazve zuva ravakakwanisa mwedzi wavo wekutanga vapinda muhofisi. Tarisiro dzeveruzhinji dzave dzekuona kuti vatrump vave papi nezvivimbiso zvavakaita vachitsvaga rutsigiro uye kubva pavapinda panyanga musi wa20 ndira. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo, izvo zvichaita kuti itengwe nemari iri pasi sezvo fodya iyi inenge yave yemhando isiri yepamusorosoro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura iri kunaya zvakanyanya zviri kuita kuti fodya isarohwe nezuva iro rakakosha kana fodya yava pedyo nekukohwewa. Mumwe murimi wekumhangura mudunhu remasinaland west vajimi nokwara vanoti mvura yave kukanganisa fodya yavo nekuboora mashizha.
Iye zvino mvura yacho yawandisa, pamwe inenge iine ukasha hwakanyanya zvokutoboora kana mashizha nekubvarura nekusimba kwainenge yakaita.
Vanokwara vanoti kubvarurwa kwemashizha kunodzikisa grade refodya zvinozovawanisa mari shoma.
Izvozvo zvinoita kuti fodya itengwe nemari shoma sezvo inenge yadzikira grade racho.
Mumwe murimi wekumacheke mudunhu remasinaland east vacrispin chirume vanoti kuwandisa kwemvura kuri kuibvisa fodya yakawanda nguva imwe chete zvinowanza basa munguva pfupi. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mayewepgt vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa unaku hwefodya.
Mamiriro okunze anokanganisa manakiro emamiriro efodya. Kudhura kwezvikwanisiro zvinoshanda pakurima fodya kanawo kushayikwa kuri kuita magetsi munyika.
Panyaya yekupiswa kwefodya amai dziti vanoti varimi vakawanda vachiri kushandisa huni dzemiti yechivanhu kana kuti indigenous trees vachiti kushandiswa kwemagamuti ayo anokurudzirwa kuchiri kushoma.
Nyangwe hazvo paine chirongwa chekudyara miti, asi varimi vazhinji vanopisa fodya yavo nehuni vachiri kutema miti yatinoti indigenous trees nokuti vanoti inopisa fodya yemhando yapamusoro. Mitiwo yemagamutree ichiri mishoma kuti varimi vose vakwane. Iri dambudziko rinoda kuisa musoro pamwe chete nokuti masango ava kuparara zvakanyanya.
Mutauro webanzi reforest department munyika valouis vadzire vanoti pane kuwedzera kwekusima miti nevarimi vefodya gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore. Mutauro werimwe sangano rinoona nezvekutengeswa kwefodya retobacco industry and marketing board kana kuti TIMB muzvari cheresani moyo vanoti vari kutarisira kutengeswa kwefodya yemhando yepamusoro yakaomeswa zvakakwana. Bazi rinoona nezvamiriro yekunze munyika Meteorological Service Department roti mvura yekunaya ichiripo munyika izvo zvicharamba zvichikanganisa unaku hwefodya iyo ichatanga kutengeswa musi wa6 kurume gore rino. Zimbabwe iri kutarisira kukohwa fodya inosvika makirogiramu mamiriyoni mazana matatu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinofangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Martha Makonye vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro muguta reWashington DC. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatudzwo nezvezvidzidzo zvamuri kuita imo muno muWashington DC pari zvino here?
Ndakauya muno muWashington DC kuzoita zvezvidzidzo. Ndinodzidza pati George Washington University. Ndichiita izvozvidzidzo zvangu ndiri kuita Master of Science in Project Management. Ndakauya muno muAmerica kuti ndizowedzera zvidzidzo zvangu kuti zviwanikwe zvichandibatsira pamaprojects angu andichange ndichida kuzoita. Maringe nekunge ndadzokera kuZimbabwe. Ini ndiri kuZimbabwe ndaive murimi. Ndaive murimi wetobako. Ndairima papurazi revabereki vangu. Zvichinge izvo zvakazokonzera kuti ndiuye ndizowedzera mabhuku nokuti ndaiona kuti maproject angu andida kuita neruzivo rwandaive naro rwaive rushoma. But ndiri kuona kuti magarira andakaita kuno magarira akanaka anofadza zvekuti ndinogona kupedzisira pamwe hatizive pamwe ndichadzokera kunorima kumba kana kuti ndicharamba ndichirima ndiri muno muAmerica kana ndikona.
Pari zvino imi muri kutaura kuti mune mhuri. Mune mhuri here yamakasiya kumusha?
Mhuri yandinayo ndikangoti vabereki vangu, hanzvadzi dzangu, vanin'ina vangu nevamwe vemunharaunda vandinawo. Inini zvemhuri zvekuroorwa ndakange ndanga ndisati ndaroorwa zvangu uye zvevana ndanga ndisati ndanavo ndichiri musikana. Andisati ndaroorwa.
Tomboti kune vamunyanya madzimai vakateerera kana vanasikana vechidiki vakateerera vachinzwa nhoroondo yamuri kutaura kuti makatomboita zvekurima nezvimwe zvakadaro, chii chavangadzidza kubva kwamuri kana kuti chamungavataurirawo chingavabatsira mune ramangwana?
Chandinoda kukurudzira vamwe vasikana nevamwe vechidzimai vekuZimbabwe nevamwe vese vakateerera, ndinoda kukurudzirai kuti dzidzai. Kana mukawana mukana wekudzidza, dzidza, enda kuchikoro, pamidzira mabhuku ako nokuti chikoro chako nemabhuku ako is your first husband. Hazvimbofa zvakakusiya zvine izvozvo. Ukadzidza mangwana panonzi paita mukana wekuti unge uchienda kubasa, unomhanya unetuma pepa twako, unowana pekutangira. Saka ndinokurudzira vamwe vese kuti kunyangwe wakanyorera ukafoira, ramba uchiwana mukana. Kunyangwe zvemabhuku zvikaramba, hatisi kuti munhu wese ngaaite degree, munhu wese ngaaite teacher, munhu wese kana zvaramba enda unodzidza. Ariko mamwe makosi ekuti unoshandisa maoko ako, unoenda unosona. Kana uchigona kusona unoona kuti nini ndinofarira zviki. Kana uchigona kusona unoenda unodzidzira. Kana uchigona kubika unoenda, zviriko zvikoro zvekubika, zvingave zvikoro zvemanheru, zvikoro zvinodzidzwa paweekend. Umwe anogona kuti aiwa inini ndine vana handikwanise kunge ndichienda kunodzishanda nguva dzakati nini kuti ndoshanda kwakati. Zviriko zvikoro mazuva ano kwane online learning. Unoenda unoita kadegree kako kadiploma kako, kunyangwe risiri degree kana diploma, unokwanisa kuenda unodzidza paindanet kana mumacooperatives ari kuitwa ekuti udzidze kuruka musoro, kuita zvakasiyana siyana kuti ukwanise kuzviriritira iwe nemhuri yako, uyezve urege kuva dependent pavanhu kuti mari ndichapiwa nemurume. Ko murume akamuka akaremara gumbo akatyoka, iwe haukwanise kunge uchiprovider for the family. At the same time unewo vabereki vako, you cannot expect kuti murume wako angarie anofuta zvemabhi abuse kwekuti baba vako vakarwara oti murume wangu ndiye futi anobhadhara. Saka ngatidzidzei vasikana angange wekudzidza kuri kwemabhuku kana kudzidza kwemishando yemaoko zvinotibatsira ramangwana redu.
Pane vamwe vanotarisira pasi mamwe mabasa amataura sekuruka musoro sekugadzira nzara asi zvii zvamadzidza muri kuno kuAmerica panyaya yemabasa.
Kuno kuseku mutemo yemuno munyika haitotenderi kuti munhu unge uchishanda sesuma F1 visa yedu hatibvumiri kuti pinge tichienda kubasa. Asi pane mamwe mabasa ekuti tomboti wakauya uri munhu anogona kubika makeke unokwanisa kuzvishandisa izvozvo ukapinda mucommunity yedu yemuZimbabwe ukabika makeke emabirthday evanhu ukacharja mari yako unowana mari yako. Handifungi kuti mutemo ungakusunge nekuti waita business remakeke. Kana uri munhu anogona kuruka musoro kune vasikana vazhinji nevanhu vazhinji vari kurarama nekuruka musoro mabasa emaoko nekuti kuruka musoro kuno kunodhura kwasiyana nekwedu kumusha kwekuti unorukwa free hands $2 $3 pasimuti kana madreads unorukwa 15-20 kunokurukwa kunoda 170. Saka chinhuudzei kuti ukauya ukaruka vanhu vaviri vatatu pasvondo unenge usina mari yako yakanaka here.
Ayewa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington DC.
Zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamchere nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekubvisa tsanga kana kuti cataract mumaziso chiri kutungamirwa nechikwata chavana chiremba 12 vanobva kuChina pasi pechirongwa cheBright Journey. Chirongwa ichi chichaona vanhu 600 vachibatsirwa kutanga mangwana muguta reHarare kusvika musi wa1 kurume. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera takatanga nekuvabvunza kuti chirongwa ichi chakakosha zvakadii.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Muna 2021 takaudzwa kuti pane vanhu vanosvika 60,000 vaivakamirira kuitwa maoperation emacataracts kubviswa kwetsanga. Vanhu vakawandisa zvikuru ivavo. Nyika yedu iri kukundikana kusevisa vanhu vese vanoda kugadzirwa maziso avo kubviswa tsanga. Nemhaka yekuti izvo vanhu vacho vanoita basa iroro machiremba acho ari specialized panyaya iyo vashoma. Zvikwanisiro zvokuti vaite zvishoma. Mishonga yacho mishoma. Saka zvese zvakasungwa ipapapo. Saka tikatombowana vanasawira vanoti tinoda kubvisa tsanga muvanhu 600. Zvinotibetsera teita totapudza pa 60,000 yevanhu vanoda kurapiwai. Saka chirongwa chakanaka zvikuru tinochipembedza.
Tinonzwa kuti urongwa hwekusarudza vachange vachizobatsirwa muchirongwa ichi huri kutori pakati kuitwa yatingati screening. Munoona here vanokodzera vari vanhu vanozopinda muchirongwa ichi?
Chirongwa chakadai ichi chinonetsa kuti tiite rusarura ganda rokuti aiwa ninga ufanira kupinda muchirongwa ichi ningi unofanira kupinda muchirongwa ichi nokuti pakudaro tichakanganisa. Varipo vanhu vasingafaniri kuuya kuzvirongwa zvemahara zvakadai. Vanadzo mari dzacho vanokwanisa kuafforda kuenda kuprivate vanoitiwa. But harisi basa redu sevanhu venyama kuti tisanangure nokudiscriminate vanhu zvemhando iyoyo. Saka iyi problem yatotofanira kurarama nayo. Wese anoda kuscreenwa ngauya azoscreenwa. Kana wana mukana aitiwe yake hapana zvokuzviita. Vimbo yedu iri yokuti pachauya mama teams akawanda. Tinomboona veLions vachiita mama teamswo vachiita partner nemachiremba vachibvisa tsanga idzodzi. Saka harisi basa rinongoitwa neChina Zimbabwe Cooperation chete. Pane mamwe maplayers arimo anobetsera vanhu but havasi kukwanisa kunatsa kusatisfy need yacho muZimbabwe. Saka ndopanopinda hurumende ipapo.
Hurumende ingaita sei apa Dr. Madzorera?
Hurumende ngaione zvainoita zvokuwedzera zvikwanisiro nevanoitawo mabasa iwayo kubvisa tsanga kuti vanhu vaone kuona kwakakosha.
Tiri kuzwa kuti chikwata ichi chichange chiri muHarare chete. Ko mamwe matunhu anozobatsirwawo sei?
Timu imwe chete haigone kuzadzisa zvido zvevanhu vese vemuZimbabwe. Kana iyo timu yatosarudza kuti izvo tinoda kuenda kunoitira kuHarare ngavagare nzvimbo imwe chete vaite vasaweste nguva vachisumudza maturisi avo vachienda kune imwe nzvimbo futi ngavapedze nguva yese vachioperata vanhu vese vanokwanisa kuya panzvimbo iyoyo vakaungana muHarare imama vagona kutombopedza vanhu vari muHarare chete vari kudakatsira kuti operation munamato wedu ndokuti paonekwa mumwe anoti isita kunokemba kuBulawayo, isita kunokemba kuVictoria Falls, isita kunokemba rwendo runo kuBite Bridge, kana kwaMutare, zvichingodero, kusvikira vanhu vedu vatareva vaya 60,000 varuda kuoparishwa vapera.
Iro dambudziko retsanga, idambudziko rakabata nyika yose here kana kuti chirwere chakangobatawo vanhu vashoma, nokuti kare taingoziva chichibata vakwegura.
Ya, chirwere chetsanga chakapararira zvikuru pamazera ese. Ichokwadi kuti vakwegura ndoo vanonyanya kuwanikwa vane tsanga, asi pane zvimwe zvikonzero zvakaita sekukuvara, sekunge ukabaiwa nemunzwa muziso unogona kuita tsanga. Pane zvimwe zvikonzero zvakaita sana shuga. Zvimwe zvirwere zvogona kuitisa tsanga even muvanhu vachiri vechidiki. So chirwere chakakosha zvikuru kumazera ese, asi obviously kuvatana vedu ndokwachakawandira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Henry Madzorera muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Musakanganwe wekuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. National Arts Council of Zimbabwe yazivisa vashoma vakasarudzwa kuzokwikwidza pamibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA iyo inotarisirwa kuitwa muHarare svondo rinouya. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Umwe mpepeti wemutambo unonzi Family Riots uyo wakadumawo pamitambo mishoma iri kukwikwidza gore rino, Muzvare Teresa Muchemwa, vanoti vari kufara zvikuru nekudomwe kwakaitwa mutambo wavo.
Tokunzwa kufara namanyukunyuku kuziva kuti zvoni Family Riots yakanominetwa kumanama egore rino.
Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reEastlife Entertainment kwaMutare vaStephen Mutsago vanoti mibairo yenama inoratidza kuti iri kutora gwara rakanaka pakupa munhu wese mukana. Vanotiwo vatambi nevaimbi vakawanda vanowaniswa mikana vachibva kumatunhu akasiyana siyana.
2016 ndakapuwa mukana wekuvachikamu chenama ndichishandira kumashonaland west. Ndikazouya 2023 ndikapuwa zvemukana ndichishandira kwaMutare. Saka ndoona sekuti mikana mizhinji kukatarisa vana Dokas Moyo ndevekuno zvakare kwaMutare but vanongopiwa mukana.
Vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti hazvisi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwawo mumatunhu nemadhorobha madiki akasiyana siyana.
Ukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities ane malight neauditorium ne sitting capacity dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta ningirini kuita maactivities anodiwa nenama. Ukaenda kune mamwe maprovinsi unongoona just a general purpose hall.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisinene kwaanogara.
Tinokoka Zimbabwe yose nekuti manama awards haasi emuHarare ndeeZimbabwe yose.
Vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya.
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome. Vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2002 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzvo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika. Gore rapera mibairo iyi yakaitirwa kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmond Lovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeEurban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.